We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services.
Dr. Peter Magombe vanonzi vakapedzisa kuonekwa nemugovera. Vana chiremba nhasi varatidzira zvakare vakafamba kubva pachipatara cheparenyatwa kusvika pedyo nemahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, uko vamiririri vavo vazonosvitsa tsamba inyunyuto mushure mekunge mapurisa arambidza mhomho yese yana chiremba kuti isvike kumahofisi emutungamiriri wenyika. Vachitaura nestudio 7, mumwe chiremba anove nyanzvi muzvirwere zvevana, Dr. Bosco Mbuva Yesango, vanodzidza kuti hapana munhu wavari kuzorapa kana Dr. Magombe vasina kuwanikwa.
We want to see Dr. Peter Magombe dead or alive. Kana vakamuuraya, they must give the mother his body or a decent burial. Kana vasina kumuuraya, they must bring the boy out. Kana vakamurova vakunyara, they must bring him tinomurapa isusu. Hapana munhu acharapwa munyika muno kusvikira taona Peter Magombe.
Mumwe zvakare chiremba mukuru Dr. Felicity Gumbo vanoti vange vari pakuratidzira apa senzira yekuratidza hurumende kuti vana chiremba vakuru vari kutsigira vana chiremba vadiki mune zvavari kunyunyuta nazvo, kusanganisira kutsakatika kwaDr. Magombei pamwe nemari shoma dziri kutambirwa navana chiremba.
Before zvainge zvichingonzi majunior doctors ndo ane problem, masenior doctors are holding court, but here we also want to send a message. Kana mumwe munhu atorwa, we don't know what has happened in their lives. What about his family?
Imwe nhengo zvekare yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapua Mungofa, avo vanoshanda paHarare Central Hospital apo paishandawo Dr. Magombei, vanoti vasiya tsamba inyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika uye vachange vachizoendesa tsamba inyunyuto iyi kune mamwe mapazi ehurumende. Vanotiwo kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa, hapana basa richabatwa navana chiremba.
Takwanisa kusiya tsamba kuhofisi kwapurezidendi. Our leaders are going to drop my letters at Sara to the mango my offices.
Dr. Nomen Matara, the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti izadzikise zvainotaura zvekuti inoremekedza kodzero dzevanhu.
Zvikasagadzirwa nechimbi chimbi, pachazova nekeo sezvo mamwe machiremba anoshanda navamugombe vatotanga kuramwa basa nyika yose. So tinotiwo zvekare hurumende yavamunangagwa ngairatidze kuti zvainotaura nemuromo ndiyo zvainoitawo through their actions. Havataure zvemareforms vanhu vachiabdactwa.
Muzinda weAmerica muZimbabwe vaziviswawo padande mudande retwitter kuti kubva munandira wegore rino vanhu vanosvika 50 vatorwa zvichisimba kubva mudzimba dzavo uye hapana atambosungwa nenyaya idzi. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti itore matano nekukasika. Kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakati bazi ravo riri kushungurudzikawo nekushayikwa kwemumwe mushandi waro uye vari kuita zvese zvavanogona kuti Dr. Magombe vawanikwe. Mugwaro rakabudiswawo nemapurisa, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakatiwo kushayikwa kwaDr. Magombe kwakamhangarwa kumapurisa ekubudiriro. Vasati vatsakatika nemugovera, Dr. Magombe vanonzi vaigarotaura nezvekutyityidzirwa kwavaitwa nevanhu vavaifungidzira kuti vatsori. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court uko kwanga kwapidzwa nyaya yekushayikwa kwavamagombe nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raturawo chisungo chekuti vamagombe vatsvagwe nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere. Go Africa!